manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ino tiri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya pamusoro pebiometric voter registration kits. Mufundisi Ivan Mawarire vanosungwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Masangano akazvimirira muZimbabwe anobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya. Michina iri kuda kutengwa ichange ichishandiswa kudhinda minwe yevanhu kuitira kuti vanhu vasavhota kanodarika kamwe chete kanobvumirwa nemutemo. Izvi zvaburiswa pachena nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau, avati ZEC yaparura chimwe chirongwa chekutenga michina yesarudzo inonanganidza runyorwa rweminwe kana kuti fingerprints biometric software. Asi amai Makarau varamba mashoko ekuti vanenge vachishanda nekambani yeNikuv International Project yekuIsrael. Kambani iyi inonzi nevanopikisa yakashandiswa nezano PF mukubira sarudzo dza2013. Vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo zvikuru kuti nyaya yegadziriro yesarudzo iri kunonoka zvikuru kubva hurumende zvayakamisa United Nations Development Program kana kuti UNDP kutenga michina mitsva yekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. ZEC yakapa basa rekutenga michina yebiometric voter registration kits kukambani yeLuxstone. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau avatenda kuti vachiri kutenga mimwe michina yesarudzo yakati wandei.
Wangu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvatichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhano mbiri. Nhano yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvandingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angadai akazvinyoresa kairi kana katatu. Ivo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri ndo nhanho yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu chatiri zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takambaatora tiri kochundura ayo tikazaatora taakumondoro tikazaatora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana siyana here. Pachirungu tinoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa.
Ndizvozvo zvinoreva kuti takuchitangisa iye zvino nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield taanazvo taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda.
Saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa riini manje?
Inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield.
Mapepanhau Justice Makarawanga achinyora nyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi, ichokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi nekuti vanhu vese vanoziva kuti maBVR kits takaatenga kubva kunani. Takataura ndofunga masvondo mairi apera kuti maBVR kits takaatenga kubva kukambani inzi Lacton Group of Companies iri kuChina. Iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system, hatisati taziva kuti tinoitenga kunani. Saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu.
Sachigaro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita Makarau vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mufundisi Ivan Mawarire vasungwa nhasi zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe avari kugunun'una nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari dzedzidzo pachikoro ichi. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mufundisi Mawarire vechechi His Generation vasungwa paUniversity of Zimbabwe nhasi mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zveudhokotera. VaMawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeAvondale mushure mekusungwa kwavaitwa. Pataenda pamhepo tanga risati akwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vaMawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nhare mbozha yavanga isiri kudairwa. Vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube vaMawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava. Vanotiwo kusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kufundiswa nacho. Vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vaMawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuZimbabwe. Mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi paUniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe havazi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neUniversity iyi. Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza paUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Naitika pano kuti tiri kunetsana neadmin. Tiri kukumbira chemo chekuti vadzikise fees yedu, vanhu vanoda kudzikisa fees yedu. Fees yedu yakakwizwa nemore than 33% of which mazoti mari dzo tingadzwa nekupi. Tiri saying not in this economy because hapana patinowana mari. Raino varodzoni tinge tichibuda mumahosto of atirikugara right now tichinzwe nechakanda matombo, hapana kanda matombo. Pana vanhu vatorohwa nechi nemboma nema security guards but asi tiri kutaura izvozvo. And they said, so right now I said, no, we cannot be in that situation whereby fees are net 33%. But right now our fees were 773. And right now fees are 1,500.
Izvi zvatsinirwa nomwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepaUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Pari zvino tauya takaungana sema medical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa. Asi isusu mubvunzo wedu ndewekuti why now zvemakore esaya why vava vasiri kukwidzira vazozvifunga nhasi why political zira 1964 pakavhura medical school. And yet izvezvi economy everyone knows our economy is actually going down saka mari yacho tupiwana kupi.
Mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira vanzi nevakuru vepaUZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Tanzi tibude mu rest accommodation atatinawo just because taita strike yekuti hatina mari.
Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro, uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ vaLevi Nyagura vati titumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vari kushungurudzwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti commission inoona nezvokuyananisa vanhu yeNational Peace and Reconciliation Commission yatanga basa rayo nemazvo. Pane vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoshungurudzwa munguva dzesarudzo uye vamwe vachiurayiwa kana vokutsakatika. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri wesangano reHeal Zimbabwe vaRollings Magede avanoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru.
Zuva iri kwatiri I think rakakosha ndezvandingatara ndichitanga ndichitaura ndichiinini. Pane zvakawanda zvakamboitika maelections akapfuura 2002-2008 pane vanhu vakarohwa, pane vanhu vakaurawa, zvakawanda zvakaitika. Kune vakatochwa, vakashungurudzika pati up to now hapana zvati zvaitika. Takati vasangane necommission inonzi MPRC iyo inova iri mumbumbiro inoita basa renyaya dzekurwisana netsanzube zinokurudzira kuregererana nekugara zvakanaka.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti chirongwa chekugarisana zvakanaka ichi ichibudirire?
Tanga takatoza nemitemo NPRC commission yandiri kutaura inogona kushanda. Basa recommission iyi kukurudzira kuregererana, kukurudzira kusarwisana, kukurudzira kuti vanhu vagare vachinzwisisana. Patinobva tabvunza zvekuti vanhu vanogara sei vachinzwisisana, kune matanho anofanirwa kutorwa. Matanho aya anotorwa anosanganisira iwo kuti vaive vakarohwa kumashure zvii zvakaita nemitemo kudzivirira kana kuti kuenishwa kuti vese vakarohwa kana vakaita sei matanho akatorwa kungava nevemitemo vakatorwa kungava vakaita ihurumende ndezvipi zvayakaita kuti vaive vakashungurudzwawo vawane muzororo. Zororo rinokwanisa kusanganisirawo zvakasiyana siyana zvandataura zvinoti kuregererana kana pane vanosungwa vachisungwa zvichienderana nekuti mutemo unenge uchitonga kuti chii.
Ko, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu iyi muri kuionawo sei sezvo nyika yakanangana nesarudzo kudai?
Muongorori yedu mumaripota tiri kutumira maweekly reports edu tichikuona kuti pane zvinenge zvanyaya dzatiri kusangana nadzo zvekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu dziri kuita kukodzera. Izvi zvinocherechedzo wekuti patiri kuenda uku kana pakasatorwa mamwe matanho kudzivirira mhirizhonga kuzvidzivirira nyaya dzandiri kutaura idzi zvicharamba zvichiitika.
VaRollings Magede ndiwo mutauriri wesangano rinokurudzira runyararo munyika reZimbabwe. Vanga vari parunhare naNtungamiri Nkomo Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvakiridzo yakaitwa muRussia munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti vanhu vakawanda vemunyika iyi vanofunga kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi uyo aive neudzvanyiriri vaJoseph Stalin, munhu akakosha munhoroondo yeRussia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemunyori anodiwa zvikuru munyika iyi vaAlexander Pushkin vari pachinzvimbo chepiri. Ongororo iyi yakaitwa muna kubvumbi nesangano ravana chipanga mazano vakazvimirira reLavada Center. nzvimbo dzakakwirira pane dzimwe muEthiopia dzagara dzakadzivirira vanhu kubva kuchirwere chemalaria. Kukwirira kwenzvimbo pamwe nemamiriro ekunze anotonhorera zvishoma kunoita kuti chirwere chemalaria chitadze kuparadzirwa munzvimbo iyi. Asi vanoongorora zvechirwere ichi vave kuti kushanduka kwekunze kwave kukonzera kuti chirwere chemalaria chibatewo vanhu vanogara munzvimbo dzakakwirira dzemunyika iyi. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Kushandiswa kwezvinodhaka izvi kunonzi kuri kuramba kuchikwira muZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, vamai Dorcas Tole vati zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo panavo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara nemental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. Mastatistics also anoti 65% of all youth vari kushandisa madrugs.
Amai Stole vati kunyange hazvo nyika yakatasana nedambudziko guru iri, kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation center under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwavo. But kunoku at the moment hatina.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate amai Monica Mutsvangwa vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti, zvinozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhepureshen. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs, edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai. Pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka unenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva wataka kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare Tendai Chaora vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Chakaita zvonditore madrugs inhau ye kubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari, asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarizo nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo nekuva munongoziva madrugs akachipa. Tine mari atimbenononwa madrugs toenda tononwa bhiya.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine, zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webrongolia, mushonga wekunyaradza marwadzo wepethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ofisi ya mutewezeru wa mutungamiri wenyika vya Emmerson Mnangagwa uye mamwe mapoka ane makambana akaita se Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe National Roads Authority, ZINARA, National Railways of Zimbabwe, NRZ, National Social Security Authority, NASA, nemamwe anonza ana kufambisa mari zvakanaka. NASA inonzi yakatenga nzvimbo yekuvakira dzimba inopfuura mamiriyoni matatu yemadhora kuchegutu, asi hapana kana bepa rinoratidza kuti nzvimbo yacho iri papi. NRZ inonziwo yakatenga zvinhu kunze kwenyika nemunyika zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora, asi nanhasi hazvina kusvika. ZIMURA inonzi haina kufambisa mari zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora. Studio 7 yaedza kutaura na Auditor General amai Mildred Chiri avati vanga vari mumusangano. Asisa chigaro webhodhi reNRZ Valerie Mavima vati vanotambira ongororo iyi uye vatotanga kuongorora kuti sei zvinhu zvinonzi zvakatengwa zvimwe kubva muna 2011 zvisina kusvika. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Ichokwadi zvakataurwa naAuditor General, kana muchiuyeuka guru rakapera inoita chairman ndakaita authorized forensic audit that went 5 years back, that is 2016 going backward to 2011, wanting to find out kuti ko zvinhu zvaimbotengwa sei zvaishandiswa neNational Railways of Zimbabwe. Ko pakazobuda hombo hwokutiho kune zvimwe zvakatengwa zvinhu tichibhadharwa mari pamberi kana kuti in advance, asi vanhu vaya vanenge vavabhadharwa mari vozokonewa kuzosupplya magoods and services kuNational Railways of Zimbabwe. Iye zvino izvi tiri pasi ishine mheremhere yekunyatsoongorora kuti ndivanani vacho ivavo vachiripo here, ndivanani vakaauthoriza kuti mari iyoyo iendeswe zvinhu zvinorogedza kuuya.
Saka zvinhu zvaitengwa kunze kwenyika here kana kuti munyika imomo?
Zvaangosangana-sangana, amwe anga ari masera pasi, amwe anga ari mafuta, izvo dzanga dziri simbi dzokugadzirisa njanji, zvaangosiyana-siyana.
Sachigaro webhodhi reNRZ Valerie Mavima vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari iyi, Blessing abatawo munyori mukuru weZCT Jafet Moyo avati vari kushushikana zvikuru neuori hwavanoti huri kuitwa kuNASA vashandi vachinonga svosve nemuromo.
Zvinogwadza kune mushandi vashandi vakawanda tenge vari kutambudzika kumisha uko nemari dzavanopiwa mapensions, asi patinotarisa kuti pavaishanda vaicontributa mari dzavo kuNASA chii chiri kuitwa kuNASA, asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti takagara chingotaura kuti kuNASA uko tiri kuona kuti mafambiro ari kuita zvinhu haisiriwo anofanirwa achiitwa, vanhu vanoba.
Semaonerenyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti vashandi vaonewo chouviri sezvo variwo vane mari dziri kuNASA uko?
I think nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuva tichiongorora mutemo uyu unogavhena maoperations eNASA, maonero edu nezvaitika izvi zvokuti anomirira vashandi akatandaniswa mubhodhi achiramba kutambira zvinhu zvaiuya zvakatorongwa. President weZCTU airamba kuti mari dzinosvika kuma 20 miliyoni zvichingopiwa mabhengi, zvimwe zvichingoendeswa kucold storage, zvimwe zvichingoitoiswa apa naapa. Vairamba zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti tinoinvesta patinenge tisina kuongorora.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vashandi vanenge vaenda pamudyandigere, vamwe vevaivi vashandi ava vakaumba sangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust, iro richange richivamirira mumatambudziko avanoti vari kusangana navo akafanana nekusabatwa zvakanaka neNational Social Security Authority kana kuti NASA. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevakaumba sangano iri uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
Iye zino tiri kuda kuti vanhu vose vaziye kuti kwane sangano ravo samapenjinia zenasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende yenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapenjinias sekuziva kwamunoita mapenjinias edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumarizevha vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi mazuva ano kune chando anenge asina kutakura magombezi saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei takasangana neivo venasa kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor and social welfare kuti tionisane kuti tinozvifambisa sei
muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya iyi
musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nokuti takavapawo bhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo havasati vapindura asi isusu semapenjinias tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapenjinias acho vazive kuti kwaane musangano uripo unovamiririra wotaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba
chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu
isusu tinongoda kuti tiwane jora cheke kubva kune mumwe nemumwe penjinia nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofisis
mumwe wevakaumba sangano rinomirira vari pamugandigere vagideon shoko vari parunare nestudio 7 kubulawayo zvatichangowana zvabuda kubva kumakundano ekosafa ari kutambirwa kusouth africa zvinoratidza kuti zimbabwe yarakasha mozambique 4-0 zvichakadaro makundano ecastolaga premier soccer league ave nemutungamiri mutsva mushure mekuumburudzwa kweblack rhinos mukupera kwesvondo michael kariati anotipa nyaya iyi
ngezi platinum stars yadzokera panhongonya yemakundano ecastolaga premier soccer league mushure mekumbotorerwa utungamiri neblack rhinos iyo yakatsvedza nezuro mushure mekurohwa 2-1 neharare city mumorris depot ground ngezi platinum stars yakashanya kuchicken in kuruvhebhe stadium nemugovera ndokunodzoka nepoindi imwe chete nemangange e11 ndokupinda mapoinzi makumi maviri nemasere mamwe chete nemagame cocks asi chikwata chekumhondorongezi ichi chiri pamusorosoro nekunwisa zvibodzwa zvakawanda vachitarisa zvakanoitwa nengezi platinum stars kuruvhevhe uyezve nemarovero avari kuita zvimwe zvikwata pamusha pavo muteveri wechikwata checapes united vatadmand gore dema vanoti vari kuona kunge ngezi platinum stars ichange iine izwi rakakora pakutorwa kwemukombe panopera mitambo yemwaka uno
kwata chengezi platinum ka handionangwa kuti yakarwa matimu ese mahombe yafa diamonds capes united highlanders inotora mamwe madiki ese hamira
asi rwendo rwekutora mukombe uyu harusi nyore nekuti dynamos haisi kuita zvekutamba nemapoinzi chikwata chinoteverwa nechaunga ichi charamba chakatsonana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekudambura blue city 4-3 munational sports stadium nezuro nezvibodzwa zvakabva kuna obey mwera hari lincoln zvasiya denver mukamba nachristian opupa uyu wave mutambo wechishanu wakatevera nadynamos ichikunda zvekuti yave pachinhano chechina nemapoinzi makumi maviri nematanhatu asi inoenda pamusoro ikapiwa mapoinzi ayo emutambo wakagumira munzira
tinotenda kariyati vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zuva reinternational day in support of victims of torture Tabva tasuka kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC. Ndikusiya mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 26 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-university. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anje ubhadala ifees.
Umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe namhla ekolishini le-University of Zimbabwe. Ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela.
Thina njengesanalizo sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenzi. Ukuthi abantu basungulezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo ele International Day in Support of Victims of Torture.
Kwezemidlalo iqembo leZimbabwe Warriors linqobele Mozambique emdlalweni wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli womkhankaso we-hashtag this flag, ubotshiwe lamhlanje ekolijini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela. UMawarire uvalelwe esitokisini se-Avondale njalo akwaziwa ukuthi wetheswa cala bani. Kubikwa kulezifundi ezihlaselwe ngamapholisa ekolijini le zatshaywa kabuhlungu. Ukuze sizwe okunenge ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezifundi eyezinaso umnumzana Alistair Funye.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anje ubhadala ifees anje ngokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona kade bengakaqedi ukubhadala plus bashe bafakela i-top up ifees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade bengenye. So bengela they wanted they went to address SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama payments plans because that they funa imali yabo cash ukuthi ukuzingena examele ubhatha le full fees. So admin retaliated I think so la corporator which at the end of the day led ukuthi ama students emedicine egarde to have this protest.
Sizwa kuthiwa bakhona abachayiweyo ungasitshela ukuthi kuhambe njani.
Kubuye ama security guards from a campus besingu dispensa abantwana kade bebuthane peacefully and bebuthane ku building ama students erunwa yi SRC engarani institution kumbe administration ngathi. So basike befunga dispensa abenze retaliator ukuthi asiyindawo thina singaka address indawo yama fees. So which at the end of the day led on ukuthi ama security guards ekase ukuchaya ama students. So sikhuluma nje kulama students about 3 aba injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Umawarire yes ufikile wanika umthandazo. Ngoze yasenza ama protestants at some point in time we need that solidarity. Wabuya wafaka umthandazo wakhe wasuka esehamba I think ephume campus I think kulapha abotshwe khona.
Hello ke umnumzana Alistair Phunye isiphatha amandla senhlanganiso yezifundi ezinaso sixoxela icingweni eseHarare.
Kulabantu abayisishiyagalolunye abafele engozini yomgwaqo namhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo ivela eweza ilubhekise eHarare itshayelele ngemva kweroli enkulu ebizimele. Ingozi le yenzakalele eduzane lenkamba yamapholisa eDema. Umsakazo weZBC uthi abantu abayisithupha bahle bafela khonapho kwathi abathathu bayafela esibhedlela seChitungwiza. Umsakazo lo uthi njalo umtshayeli wekhombi ukhanya obegijima kakhulu. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo emazweni abo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela indaba zombusazwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi uhulumende weZimbabwe kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo njalo aqedise ukubunjwa kwekomishini ebona ngohlelo lokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuze iqalise uhlelo lokuxolelana elizweni. Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyeziweyo ngendaba ezihlukunyezwayo ngendaba zombusazwe kuthi ezinye ngezanyamalalayo. Sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede yena othi ikomishini yokukhumisana umlotha kumele iqale ukusebenza ngokuphangisa.
Kulama commissions angu-5 under i-constitution yethu. Kule National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, ama commission la kumele asebenze. I think the constitution yethu yaqalisa ukusebenza in 2013. Andithina njengehlanganiso we are worried ukuthi i commission esebenza nabantu abahlukunyezwa in past electoral violence through torture. Ayisebenzi even up to now. So thina njengesihlanganiso sijisiclear ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengesihlanganiso funa ukuthi nasi akangilana le International Day in Support of Victims of Torture uhulumeni sibona ukuthi i-NPRC kule progress yini why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesa isebenzi and yet kulabantu who were tortured kulama elections past elections ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC yiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kwezinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear, the NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes for example kulama bill consultation meetings abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be treated. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi
wankona.
Umnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso ye Heal Zimbabwe sixoxela eHarare. Ngemva kokudinga imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits, iKhomishini ekhangelane lezokhetho ithi isidinga inkampani ezayithengisela imitshina yokuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Abaningi bathi ikomishini le isiphuzile ukulungiselela ukhetho njalo kayisoze yenelise ukubhalisa abantu ngemfanelo ngaphambilini kokhetho. UNkosikazi Makarau ulandule imbiko ethi iZEC izaqhasha inkampani esolwa ngabaningi eNikuv ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho. Abamabandla aphikisayo bathi inkampani le yasetshenziswa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo.
Alamhlanje ku Live Talk sixoxa ngosuku lwe International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni atshiyeneyo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu phose amachumi atobaminembili i-78 iningi labo kungabantwana basebe bambelele abasebe lomkhuhlane wendingindi eMinnesota kwele Melika. Umkhuhlane wendingindi ubikwa uthelelwana lula ikakhulu kulabo abayabe bengathathanga mithi yokuvikela besebancane.
Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezikhuthaze amazwe angamalunga omanyano we-United Nations ukuthi abambe ngamandla iziphathamandla zikahulumende welawo ukuthi alondoloze amalungelo oluntu kulelo lizwe.
Ingcwethi zesayensi ebezisemhlanganweni ohlaziya ngokwelatshwa kwengculaza eDurban kwele South Africa, we-8th South African AIDS Conference sezethule ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazane ekuthelelweni igcikwane lengculaza. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Impumela enhle enhlolisiso yokusebenza kwesigombolozo esaziwa ngokuthi yi-dapivirin ring kumbe vaginal ARV ring isilethe intokozo kungcitshi zesayensi ezithe gwaqa eDurban zikhanda amacebo ukuthi lingalwiswa kanjani igciwane elibangela ingculaza. Lesi sigombolozi esisetshenziswa ngabesifazane ngokusifaka esithweni sangaphansi silomuthi wenqabela ukuthi amagciwane engculaza aqhubeke sanda kumbe zalana lomunye umuntu ovimba lawo azama ukungena kwesifazana. Inhlolisiso yenziwe kwabesifazana amedlula izinkulungwane ezine 4500 emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iMalawi neUganda iveze ukuthi lesi sigombolozi sivikela ukuthelelwa kwabesifazana leli gciwane ngesilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini 30%. Isiphathamandla senhlanganiso ye-IPM eyokhokhela inhlelo zokulungiswa kwalo muthi uNkosikazi Annaline Nell utshela amanxusa aseDurban ukuthi baphakathi kwenhlelo ezakhokhelela kuthini inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele yemukele ukusetshenziswa kwalesi sigombolozi abesifazane.
The two trial results were identical. Both
inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma le mphumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempila kahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Lesi sigombolozi sihlala esithweni sikamama okwenyanga abesesikhupha efaka esinye. Inhlolisiso itshengisa ukuthi kasiwi njalo asiphazamisi inhlelo zesambuzini lezocansi. Abesifazane beZimbabwe sebemukele ngezandla zombili limzamo yokuvikela abesifazane ekutholeni leli gciwane. Umgcinisihlalo wenye inhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eMbokodo, unkosikazi Victress Mathutu, uthi yena ofisa ukuthi kwacithwa sikhathi kuvunyelwe ukusebenziswa kwalesi sigombolozi.
Singajabula uma kungeba yinto engahlehla iphangise ukwenzeka ukwenzela ukuthi omama bavikeleke. Kuyinto enhle ukutholakala kwalesi sigombolozi, sikushayela izandla singomama lokho.
Ngokutsho kokwalo ndaba lenhlanganiso ye-AVET epha ulwazi ngodaba lwengculaza, ngo-2015 bekulabantu abedlula izigidi abaphila legciwane lengculaza eZimbabwe 1.4 million. Ibika njalo ukuthi ingxenye yabesifazane abaphila ngokuthengisa izocansi eZimbabwe balegciwana lengculaza. Ngalo mnyaka abesifazane bebephila legciwane lengculaza elizweni bebephose befike isigidi 790,000. Imbangela zalokhu zigoqela umkhuba ovamileyo ukuthi ezocansi zilawulwa ngowesilisa, ukubanjwa ngamandla kwabesifazane ukwenza ezocansi, nokuthandana kwamantombazana asakhulayo labantu abadala. Unkosazana Mathutu uthi lokhu kuzasiza omama abalabomkabo abangafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana, kodwa ngiyazi ukuthi babuthwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sigombolozi, ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile.
Kanti ke uthi lakulabo ababanjwa iganyavu kuzasiza kakhulu.
Ma usiba lomnyama ukuthi uhamba udlwengulwe ngowesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi, ma ulalesi sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Kodwa ke incithi siyagcizelela ukuthi njengoba kungakapi khona umuntu okwelapha ingculaza, ukusetshenziswa kwamakhondomu kufanele kuqiniswe nguye wonke umuntu ongena ocansini olungaphephanga. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
EZimbabwe lamhla limanyane lamanyamazo omhlaba ikunanzeni umsebenzi wokulwisana lodubo lwabathengisa lokusebenzisa okudakayo ngendlela ephambanisa impilo zabo. Ilanga leli lithiwa lona International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lolu dubo lubikwa soluqhela elizweni kakhulu kwabasakhulayo emadolobheni lasemaphandleni. Ingcwethi zezempila kahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemikhankaso yokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa elizweni. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ikhuthaza ukukhulumisana labantwana lokuba lesikhathi sokulalela inhlupho ababhekane lazo phansi kwesihloko esithi Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe. I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lo munye wakhe wasebenzisa izidakamizwa okhethe ukubizwa ngegama lokuthi Center Bravo, ohlala emzini weMfakose esebenza lamenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network.
Ukuthi ngesinye isikhathi kungananzelwa ngahamba emabhodona lo abathu, uyabona ukuthi kuyabo kukhungela i-control, i-corruption isindawo zonke, ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena ebhoda zivalekile. Kungela muntu yabe search imota zona lezo, kuyabe sokuphunga ukuthiwa imota leya kumelanga isearch yabe iphunga ukudlula. Leso kusibathi insisi skathi sokuthi lawo amaphosa ngokwawe abe CID drugs abasayenzi umsebenzi ngendlela. Nxa sisikhuluma iqiniso elikhona ngoba ngabopha umuntu sibe sikangela ukuthi nxa umuntu eboshiwe sibe sikangela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe izachina ngayo sokusiba ke lesisikhathi sokuthi ukuthi size simise indaba lezi zama drugs kufunakala ukuthi layo i-government ifake isandla kubandla elelokuzeni lethu leli eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network asingathi-ke ngesikiwa i-support ukuthi-ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana bona laba siyabe siyenza ngenye indlela yokuthi-ke bona ngokwabo babone umbono wokuthi lapha sokunomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokune-change nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uzanjani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu esebenza ngeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network kusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekhona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health ke ngesikhiwa uyabubulala umzimba ekuchineni uzabona futhi lazo ingqondo zomuntu enalo ziyabe singasathi njani singasathathi kahle ngasalalela abazali ngasalalela ungazama ukuthi umtshele ukuthi hayi yenza so lapha yenza so kuyabe siyala sento engayitshiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into esidakayo.
Lo ngokhethe ukuzipha igama lokuthi nguSenta Bravo osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network owake wasebenzisa izidakamizwa osewayekelayo.
UZulu uthi lihlazo elikhulu elenziwe ngumsolwa uHonest Moyo ijaha leGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South obotshwe ngemva kokutholakala elekhanda lamaphambili omuntu wesilisa amhlinze eColenbourne ngeviki ephelileyo. Abakhulume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi leVOA Ndebele abagoqela umpostori Midian Dube inyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya lesihlobo sikamoyo unkosikazi Sakhile Lili na bathe kulihlazo ukucuca umzimba womuntu. Umpostoli Dube uthe umoyo kumele akhulekelwe kwathi uNgwenya wakubeka sobala laye ukuthi ijaha leli eliqume izitho zomuntu ongaziwayo ejonge ukuzithengisela usomabhizimusi kumele ligeziswe ngemithi yesintu. Unawo tshele uGibbs Dube weStudio 7 onguye owethula lolu hlelo ukuthi izihlobo zejaha leli eletheswa icala lokubulala zizahlala phansi zikhulume ngehlazo leli.
Ubulele unoshiyamasi.
Kuthwani uHonest ube right ekalot?
Ngabafana babebhema into lezenzi ezinzima lezi ukuthi umuntu wangifana mayesibhemile ngekube kwazi ukuthi yabe evele ngumuntu onjani. But yena vele umuntu ovele okade ehlala logogo wakhe umama wakhe ngumuntu ozisebenzela emapulazini e-South Africa ubaba wakhe sebenze emayini so ubehlala ekhaya ehlala logogo njalo ubaba ngubaba othetha abafazi ababili so abantwana abanye abasuke endaweni ezinjalo uyakungakwazi ukuthi umntana yabe vele ecabangeni kumbe enzeni otherwise ngumuntu vele obebhima kakhulu uyabhima
ubhema insango kumbe kuyini kulo
insango
ngokuzwa kwakho kuthiwani nxa ukuthi abantu bela amabhizimusi lawo nyakwazi ule bhizimusi lenkukhu sibili so nxa ule bhizimusi hambe uyakukudinga khonokho
haya lokho vela awuzange kwasebenza tike ungazi ukudinge vele ini ukusebenza nzima kumele uzisebenzele nzima usebenzele umsasa wakho lokho kuthi kuthiwa uyadinga umuthi ukuthi aboost i-business wese uyidinga ngegazi lomuntu igazi lomuntu le esabeka
wena uyisihlobo sejahalele nxa ungakubeka nje sobala ukuthi linalizwa njani njengesihlobo sibili xa selikhumbula futhi le muli liyana esilahlekele
into enzima ebuhlungu ngoba kusho ukuthi nxa kunjalo kumele kube lo munye umuntu ozaba in-between ngoba ukuthi imuli koyekutananhlonhlo injalo yinto enzima njalo kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto okwangikhona kuphele but uthe sekwenzile okoko kwasekusuba lezi pharmacy I think ithathe imulisa isabhizi ngiyemse khona.
So kodwa ubona uzani imulisa ihlala phansi ikhulume ngakho khonoku kuba sekusenziwani xa sokuthi?
Khonoku ukuthi kuzahlawulwa wengxe ungahlawula kumbe kutheni but isilonde embone ngani isilonde siyahlala sikhona vele singasoze siphele.
Long nkosikazi sakhile lili na isihlobo sejaha elitholakale ligcine endlini ikhanda lamaphambili omuntu wabekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 kuFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu mayelana ngalolu suku olokunanza umsebenzi wokulwisana lomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni jikelele ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe ele International Day in Support of Victims of Torture. Besifisa ukuzwa kini balale ukuthi kambe eZimbabwe abantu ababhekani lalolu dubo bayanakekelwa nguhulumende na loba inhlanganiso ezisimeleyo. UM Ncube uthi cha, abalutholi usekelo oluvela kuhulumende ngoba uhulumende nguye ohlukumeza abantu. Uphinde wathi ukuhlukuluzwa kwabantu kuhamba phambili kweZimbabwe lasezwekazi lonke leAfrika. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin, yena othi ngempela uhulumende weZanu uhlukumeza abantu kanti ngoba kungumthetho wesisekelo ukutshengisela indaba ebopha abantu sikhathele iZanu. UNobert Ngwenya yena uthi eZimbabwe ayikho into enjalo. Uyafa lokufa kungela sekelo oluthola kuhulumende, otherwise uhulumende nguye othotshara abantu. ULakson Tshabuza uthi angeke baluthole ngoba behlukunyezwa nguye uhulumende. Iyo ke imibono esithunyelwe kabanye benu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama, lapho intatheli izindaba yethu uGibbs Dube kanye loBlessing Zulu bazaba bephatha udaba mayelana ngale ndaba. Ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC, nginguMike Hove.
Kwezemidlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors ligqibe umdlalo walo lamhlanje lijabulile kakhulu ngoba lenelise unqoba iqembu leMozambique nge-4-0 emdlalweni wokunanza wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Kunjalo nje umsekeli kamqeqetshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abangahlali imbeleko abakalahle imbeleko ngokufelwa loba nje leli qembu selinqotshwe emdlalweni elithumi lanye phakathi kwelithumi lane esidlaliwe lonyaka. Okunengathi kuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane elinemiklomelo yi-2-2 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu. Ngesonto iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-1 kanyali idlala lisekhaya ngeleChapungu, okuyisimo esilifaka ebunzimeni ngoba selithiwa ngemiklomelo emihlanu ngamaqembu abalisayele wange eleyada kanye lele Cape United bona ahlezi phezu kwalo. Ngaphansi kwengalane kule qembu letshorotshwe lemiklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo zombili, iBantu Rovers letshorotshwe izwe ezikhanya ngani zingaphelelwa ngumphako lonyaka kusigaba se-PSL. Kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abafana bakhe khona bezaqala ukunqoba.
Nxa ngikhangele mbona ungathi abafana bethu lokhu ebeqhubeka bedlala ngcono besiya phambili. Okuthi nabo ngokuya kwesikhathi bejayele ukudlala ku-Premier League mbona ungathi kuzabakalile. Njalo ngendlela thina vele esi-aim ukuthi senze ngayo, sibafundise ibhora, badlale ibhora elicacayo kuzabakalile.
Phezu kwengalane kule qembu lenkezi iPlatinum lona elilemiklomelo ngama-20 lathoba-2 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leChicken Inn elihlezi kwindawo yesibili. Lawa maqembu adlale ehlulana kungela elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona elilemiklomelo ngama-20 lesikhombisa, kuthi iqembu leDynamos lona lihlezi endaweni yesine elilemiklomelo ngama-26. Iqembu leDynamos lilakho ukuhwitha liyehlala phezu kwengalane lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni eliwudlale leqembu leChapungu emavikini edlileyo. Kundawo yesihlanu kuleqembu leFC Platinum lona elinqobe letshorotshwe nge-1-0 kuthi ngemva kwalokhu leqembu leHighlanders leliya umayini wona chani aza abhekana kungelayeleni elise ukulithela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembu leFC Platinum lile miklomelo ngamachumi amabili lesithupha, kuthi iHighlanders leliya umayini zile miklomelo ngamachumi amabili lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
Lo ntungami lenkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.